Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kwa tereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wesvondo, chikunguru 9, 2023. Makatirira ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa nematare orambidza bato reCitizens Coalition for Change kuita misangano kubindura nedzimwe nzvimbo. Kushaya zvikwanisiro kupa kuti kuvhiya vanhu vane zvirwere zvemoyo vakawanda rive gangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu. Nyanzvi dzoyambira kuti kuda kuomesera vemabhizimisi vanonzi vari kudhurisa zvinhu kuchapa kuti zvekudya zvitange kushayikwa. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inoona nezvekodzero dzevatengi yeConsumer Protection Commission inoti ichatanga kubhadharisa vezvitoro vanonzi vari kudhurisa zvinhu mari dzakawanda dzemafaindi. Commission iyi inoti vezvitoro ava havasi kudzikisa mitengo kunyange hazvo vari kuti dhora riri kuramba richidzika mutengo. Pamusika wemari wekumabhanga, dhora rekuAmerica range rotengwa nemari inodarika zviuru zvitanhatu nemazana mapfumbamwe, kana kuti 6900 zvemadhora emunyika, masvondo adarika asi svondo rapera range rava kutengwa nemadhora emunyika zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi mashanu nerimwe, kana kuti 5251 Zimbabwean dollars. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupomera vemabhizimisi mhosva yekudhurisa zvinhu vachiti vacharangwa. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti zviri kuitwa nehurumende neConsumer Protection Commission zvichatopa kuti zvinhu zvishayikwe muzvitoro.
Idambudziko rekusanzwisisa nekuti mutengo wedhora wadzika sekutanga wadzika kureti yehurumende uko kuva chikuruku chekudhinisa reti kuti rinzi hurumende iri kugona kumaneja reti. Tiri kunzwa kuti vemabhiro kuti chenji vamwe vochinja mari vari kuchidzirwa kuti mukashandisa reti chaiyo chaiyo yakada kufanira kutsika mutema nokutora malaisensi. Saka reti yodona ndosekutanga.
Saka iro dhora remunyika riri kutengeswa nemari pamusika wemukota apa.
Reti yekuback market iri kuma8000 aida kumbochinja akanati 1 US dollar. Saka inova kuda kuti manje vanhu vekumashop vadzikise price yavo nekuti reti yavo yehurumende kuma5000 yeiti munhu achitida ukaenda kubhengi mari yacho iyo hauiwani ya uno shanta ino kwa matra uzo kwa business ya black market. Kwa deni rate ya black market ya zika. Jingata zaibatra uzo zimejengu wa taiti. Ile consumer protection commission. Kwa nukwa sasa wane yonjwe. Kwa kuona kutuwa kwa adikise mtengo. Na, chine chikune sanese kutisiri.
Izvi zvinokonzera matambudziko akaita sei kana hurumende ikada kutanga kuomesera vemabhizimisi apa.
Zvinokonzera shortages. Taka pane iko kumuka kuna epuka. Epuka 2007 to 25 June. Paka hurumende yakadaidza kuti dzakusha mari fines kuti vanhu vadzike kumutengo wa 18 June 2007 wacho iye. Akwanga musati 20 June. Kupira takapedza nanda seta ane mashopu ane maputi nemachiti mashopu. Zvava kutsvaga zveshutedzish. Saka hapana justification yekuti ve consumer protection council commission yati anzi tida ku mafines twarisa kuda kudza vanhu vakasadzi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare.
Nyanzvi tingati muZimbabwe dzirimo ndoshoma dzakatowanda dziri kunzi. Asi kuti hatingaramba tichingochema vari kunzi.
Chiremba vari kutungamirira urongwa hwekuvhiya vanhu mwoyo papa Renyatwa Group of Hospital, Dr. Simukai Machawira, vanoti nyaya yekushaya zvimwe zvikwanisiro ndiyo yave kupa kuti vasavhiye vanhu vakawanda vari kurwara. Chipatara ichi chatanga gore rino kuvhiya varwere vemoyo mushure mekumbomira kuita izvi kwemakore mashanu nenyaya yekushaya zvikwanisiro iyi. Kubva zvatanga zvakare kuvhiwa vanhu mwoyo, pane varwere vaviri vakatovhiwa mwoyo ndokurapwa pachipatara ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Machawira.
Nyanzvi tingati muZimbabwe dzirimo ndoshoma dzakatowanda dziri kunzi. Asi kuti hatingaramba tichingochema vari kunzi isu varimo tirimo munomu. Tinokwanisa kuriita basa iri ende tinofanira kupa nyika tariro yakanaka yekuti nyange ndikarwarawo nemwoyo ndokwanisa kudii, ndokwanisa kubatsirwa muno muZimbabwe. Kwete kuti vanhu vane vachiti vanoenda kuJoni, vamwe vanoenda India nenyika dzakasiyana siyana. Asi unyanzvi ihwo hurimo muno nekuti nyange avo vari kunze vakati vanoda kuuya vanenge vasina tariro yekuti vanokwanisa kudii, kushandisa zvavakadzidza zvacho. Saka tikakwanisa kuratidza vanhu kuti izvi zvinoitika, tinee tichitarirawo kuti tichawana vanotitsigira sezvakaitwa nehurumende nebazi reutano nevana iri Ministry of Health and Child Care vatipa rubatsiro rwakanyanyisa. Saka tinee tichitarirawo kuti vamwewo variko kunze seni vari kudhayasikora mune muchionawo mune zvamunoonawo zvine zviko ikokoko zvinokwanisa kutibatsira. Tee tichitarisawo kuti mutibatsire ende tee tichitarirawo kuti mukanyatso tipa rubatsiro rwakanaka. Zvinokurudzirawo vamwe variko ikoko kuti dai tadzoka kumusha tadi tavaka nyika yedu.
Tichitarisawo pane zvimwe zvingakwanise kubatsirwa nevanhu vari kuno kunze kwenyika, mungatarisire zvinhu zvakaita sei?
Tingati zvinhu zvacho zvakati wandei, asi zvinhu zvatinonyanya kutarira zvinotibatsira tingati pane atinoti mainstruments okushandisa uchiita maoperation. Mainstruments atinawo, mamwe acho ava nemakore, mamwe acho atinoshandisa asiri wari appropriate. Saka zvatinoona kazhinji mauma kunyika dzakabudirira vanogona kuti after 2 years vanenge vakuti izvi hatichashandisi. Asi zvinenge zvichiri kushanda asi vanenge vachiti life span yacho yadarika izozo tinekuti kana tikakwanisa kuzviwana zvinotibatsira asi kunyanya zvinhu zvinozonyanya kutimisa ndovatinoti maconsumables pamaheartland machines ibatanidza nemasecets anoshandiswa ipapo nemavalves anoiswa pamapatients nezvimwewo zvatinoshandisa zvinobatanidza zvakafanana zvinoridhisa tsinga nechii zvakasiyana siyana ndo zvinhu zvazvikuru zvatine tinyaya kutarisira
tichitarisawo kuti panguva inotorwa nemurwere kubva paanovhiyiwa nepaanonzi chienda kumba panowanzotora nguva yakareba sei
tingati vazhinji varwere vedu zvinezvichitora svondo zvichienda mberi nekuti zvinoitika ndezvokuti murwere tikamuita operation anomboenda muintensive care unit ari muintensive care unit akaimprova obva muintensive care oenda muhigh care unit azobva muhigh care unit ozoenda kuwadi.
Dr. Simukai Machawira vachitaura vari parunare muHarare. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munoti bata pamasaisai anoti 909 AM uye muchikwanisawo kunzwa studio 7 pa 6175-7255 pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa zvirongwa zvedu kubva muvhuro kusvika chishanu kuchitiwo mangwanani nenguva dza6 am. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America inoti Russia yabomba nendege nzvimbo nhatu dzange dziine vanopfurikidza mwero vechikwata cheAl-Shabaab muSomalia ndokuraya varwi gumi. Izvi zvaitika mudunhu reLower Juba. America inoti hurumende yeSomalia ndiyo yaikumbira kuti iuye kuzobomba nzvimbo yanga iine vechikwata cheAl-Shabaab. Mauto eAmerica ari munzvimbo iyi ari pasi pechikwata chinonzi US Africa Command. Mauto eSomalia anotiwo atora dhorobha reJaga range riri pasi peAl-Shabaab kwemakore gumi remashanu adarika. Vanhu vasere vafa vamwe gumi nevatatu vakakuvara mushure mekunge Russia yabomba dhorobha reLiman muUkraine. Mauto eRussia anga achiedza kurwisa guta iri asi akazodududza mushure mekurwiswa zvakasimba nemauto eUkraine. Kurwisana uku kuri kuuya papera mazuva mazana mashanu kubva Russia zvayaedza kupamba Ukraine. Muchirongwa chedu chevechidiki nhasi Ivan Zininga aita hurukuro nemumwe wechidiki weZimbabwe ari muno muAmerica pari zvino achikwenenzvera zvidzidzo zvake. Ivans atanga nekubvunza zita rake.
Pakanaka, zita ndinonzi Shalom Govero, ndinobva ndingati kumusha kumberengwa asi ndinogara muHarare.
Mhm. Chakunzai kuAmerica chii muchidimbu?
Saka ndiri mumwe wevakati wandei vedu vemuno muZimbabwe vari kuno kuAmerica tiri kuita program yeYoung Africa Leaders Initiative inonzi Mandela Washington Fellowship Program. Tinenge tichidzidza zvakawanda zvinechekuita neleadership kana kutungamirira vamwe munyaya dzebusiness neentrepreneurship.
Sei 2023 makafunga sei kuti gore rino ndorangu reganda apply kuyale?
Zveyali ndezvekungojuma kuti redueka kana watongonakana wacho wavhurika unofanira kutoti ungoisawo mapepa ako wotaurawo zvaunogona nokuti vanouya kuno kuvanhu vekuti vari kushanda nevanhu vechipiki, vari kushanda munharaunda, vari kuita zvinhu zvakasiyana siyana mumacommunities akawanda wanda. Saka inini ndakaona kuti nebasa randaita ndaane makore akati wandei kusvika ndakusvika gore rechi10 ndichiita training. Saka ndaidawo kuti ndikwanisewo kuwedzera pazvandava kuziva nebasa randiri kuita kuZimbabwe. Saka ndakangoti regai ndiiso application yangu. Ndakamboapply ndofunga makore apfuura, ndofunga yanga 2014 kana 2015. Asi ya gore rapera iriwa ndakabva ndangoshingawo, nekuti ndofunga ndandaane confidence yekuti makore esa ndanga ndichiita basa. Saka ndofunga panguva ine inguva yakanaka yekuti ndichiisawo application yangu.
Zvamuri kutarisira imi kudzidza ndezvipi?
Ndiri kutarisira kudzidza zvakawanda. Ndiri kusangana nevechidiki vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana muAfrica. Pane kakudemeka kaunoita uchinzwa vamwe vari kuita zvehombe kukudarika vane maprojects anodadisa, hawana mari dzakawanda kuti vakwanise kuramba vachiita zvavari kuita kunyika dzavanobva. Saka ndakaona kuti mukana iwoyu unondibatsira kuti ndive nekunzwisisa zviri kuitika muAfrica, uyezve unondipawo mukana kuti ndidzidzowo kunyika yeAmerica. Pane zvinhu zvakawanda zvavanoziva zvebhizinesi zviri kuvhurawo pfungwa dzangu. Nemazuva mashoma shoma andava ndiri kunoku ndiri kudzidza zvakawanda kuti bhizinesi rinoitwawo sei, rinosimudzirwa sei, mari inowanika sei kuti mabhizinesi edu asimukire kunyika yeZimbabwe.
Saka imi mukadzidza mukatakura zvamuchatakura musere mekudzidza, zvamunovimbisawo vamwe venyu vakasara kumusha kuti ndinouya ndakakutakurirai zvandadzidza izvi ndezvipi?
Saka inini nekuti basa rangu nderekudzidzisawo vanhu vari mumabhizinesi vatinoti maentrepreneur kuZimbabwe kana kuti maSMB. Ndine tarisiro yekuti ndichibvawo kunoku ndinokwanisawo kudzoka kumusha ndichiwedzera pazvinhu zvandaa ndiri kudzidzisa, angave matraining program andanga ndichiita. Ndichakwanisa kuwedzera upfumi hwezvandinoziva kana kunzwisisa kuti ndibatsirewo vanoita zvemabhizinesi. Kazhinji kuti iwe ukwanise kutrainawo vamwe vanhu unofanira kunge wakatodzidza zviri mberi kuvadarika. Saka ndozvandiri kutarisira kuti ndichinge ndadzokera kumusha zvandendawana izvozvo ndokwanisa kuzvipakurirawo kune vamwe. Uyezve ndinosimbobatika paredhiyo nepatv ndichitaura zvakanyanya nenyaya idzodzo dzebhizinesi neentrepreneurship nenyaya yekubata mari yatinoti iyo financial literacy. Saka nguva yangu kuno iri kundibatsira kuti ndikwenenzvere kunzwisisa kwandinoita nyaya dzemari kuitira kuti pandinodzokawo kuZimbabwe ndirambe ndichibatsirana nevakawanda wanda vandinosangana navo kumatraining program.
Timaita basa. Muchitiudzai kuti muri kuchikoro chipi, kusteti ipi, tichipedzisa zvedu?
Alright. Ini ndiri kuLehigh University inowanika kuPennsylvania. Ndingati tiri kudhuze nekuNew York, kudhuze nekuWashington DC.
Avo vanga vari muzvare Shalom Govero vachitaura vari parunare kuPennsylvania muno muAmerica naEvans Zininga weStudio 7. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesi Zimbarangu, Zimbarangu, Yesi Zimbarangu, Munoni Pasina.
Vatereri, ndini Tanonoka Wande zvakare ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chezvechitendero. Pane mubvunzo wabva kune umwe mutereri wedu. Makadini kuvakuru vangu, chiri kutaura nani, muri kupi, uye chamunoda kuhwisisa chii?
Makadiko hama munashe, aiwa ini ndinofara. Ini ndinoitwa baba Mavhangira, ndiri kuSouth Africa. Ndine mubvunzo unoti pane shoko rinoti chasungwa pasi chasungwa nekudenga. Ndishoko iri parakanga richitaurwa rakanga richirevei?
Muri kuonei chakonzera mubvunzo uyu chii?
Nekuti ndinoona kuti zvizhinji mudzisondomo shoko iri riri kusungirira vanhu pamutemo isiri yekunamata Mwari. Saka handinoda kunyatsonzwisisa kuti shoko iri zvara rakanga richitaurwa rairevei, nekuti ndikuona kuti zvara riri kushandiswa shoko iri hazvisi zvinhu zvekunamata Mwari, riri kusungirira vanhu pazvinhu zvisiri zvekunamata Mwari. Ndinokumbira kuti mundibatsirewo nekunyatsokujekesa kuti zvara rakanga richitaurwa shoko iri rakanga richirevei.
Ndabva ndamhanyira kuna mufundisi Deftis Mango kuti vatibetsere nenyaya huru iyi. Manheruka mufundisi Simango.
Manheru akanaka baba Hwande nevateereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wababa Mavhangira wakanaka chose. Vanobvunza pamusoro pezvairehwa naJesu Kristu paakataura pamusoro pokuti chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika chichasungwa kudenga. Saka matauriro akaita Jesu achitaura navadzidzi vake yainge iri nyaya yaakanga apa mubvunzo kuvadzidzi vake pamusoro pokuti vanhu vanomuti iye Jesu ndiani. Apa ndipo pakazopindura Peter achitaura kuti ndimi Kristu mwanakomana waMwari mupenyu. Saka Jesu akataura kuna Peter akati, wakaropafadzwa iwe Simoni mwanakomana waJona, nokuti nyama neropa hazvina kukuziviswa izvozvo, asi baba vangu vari kudenga. Saka ndopaakazopa Jesu shoko rinokosha achiti kuna Peter, neniwo ndichakupa kii pachapter 16 paverse 19. Jesu unoti kuna Peter, ndichakupa kii dzoushe hwokudenga. Chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika chichasungwa kudenga, nechinhu chipi nechipi chauchasunungura panyika chichasunungurwa kudenga.
Mufundisi Simango, mashoko awa anokosha papi, anokosha sei?
Apa tinoona chinhu chinokosha ikii. Kana munhu aine kii, ndiye munhu ane zvose. Ndiye munhu anogona kupinda kana kubuda. Ndiye munhu anogona kupa vanhu zvinhu. Ndiye munhu ane simba. Saka Peter wakapiwa kii dzoushe hwokudenga naJesu. Ndipo paanomutsananguriri achiti, so munhu ane kii chauchasunga panyika chinosungwa kudenga, chauchasunungura panyika chichasunungurwa kudenga. Ndiri kuda kuti muone kuti pano Jesu Kristu haatauri achiti chichasungwa kudenga, chichasungwa panyika. Anotanga ati chauchasunga iwe panyika pano chichasungwa kudenga, nokuti watanga amuudza kuti ndichakupa kii. Kana wapiwa kii, ndiwe unokinura, ndiwe unokia.
Kii iyi chiratidzo chei, Reverend Simango?
Kutaura kuti ushe hwokudenga hwakafanana nekii yekuti munhu anogona kupinda mune zvakanaka. Saka apa panapa Jesu waitsanangura pamusoro kwomutemo woushe hwokudenga. Vana vaMwari vane simba rokudzinga Satani, vane simba rokuporesa vanorwara, nokuti vakapiwa kii dzoushe hwokudenga. Vane simba rokuita zvakanaka, nokuti vakapiwa kii dzoushe hwokudenga. Saka chavanosunga panyika pano ndiyo mhosva muchiona munhu anonamatira munhu anomutauri achiti pora nezita raJesu. Saizvozvowo denga robva ratsinhirawo sezvataurwa nomunhu uyu ari kunamatira, nokuti ari muushe hwokudenga akapiwa kii dzoushe hwokudenga.
Tinotenda zvikuru, Reverend Simango, tinotenda chaizvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru baba Hwande nevateereri vedu vese veStudio 7. Mwari akukomborerei, akuitirei zvakanaka muzita raJesu.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Hwande ndichiti kana mune mibvunzo kana zvamunoda kuudza vamwe muchirongwa chino, tumirai maaudio enyu paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Hwande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu. Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Sa Residents Coalition for Change nasi ramanikidzwa kukanzura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro kubhindura vanoongorora sarudzo vachiti zvave kuitwa nehurumende ichishandisa mapurisa nematare kukanganisa vanopikisa kutsvaga rutsigiro zvave kusvibisa zita renyika. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Tawanda Chitapi vakapa mutongo wekuti magistrate wekubhindura amai Mary Musika vakatadza kuita basa ravo zviri pamutemo mushure mekunge vati nyaya yeCCC yekurambidzwa kuita musangano nemapurisa paBrookdale Fugari Open Space kubhindura Mashonaland Central haikwanisi kunzwikwa nechimbi-chimbi. Magistrate Musika svondo rapera vakati nyaya yainge yakwidzwa kudare neCCC ichiti inzwikwe nechimbi-chimbi izonzwikwa mangwana iwo musangano wacho uchifanira kuitwa nhasi. Asi mutongi uyu abva aramba zvakare nhasi kubvumidza bato reCCC Magistrate Chitapi vainge vati Magistrate Chitapi vakapa mutongo wekuti amai Musika vaifanira kunzwa nyaya iyi nhasi. Asi mutongi uyu abva aramba zvakare kubvumidza bato reCCC kuita musangano. Izvi zvashorwa negweta reCCC vaAgents Gumbo. Murongi wemabasa mubato reCCC vaAmos Chibaya vashorawo zviri kuitwa izvi vachiti mabasa eZANU-PF.
ZANU iri kutamuchichu, ZANU iri kuhlava chamisa. Havana kutanga nhasi kutirambidza kuti vakwanisa kusangana nevanhu. Kubva kuchikombedzi vakaramba kuchiredzi, vakaramba kuzaka, vakaramba kubhikita mutodo wakaridzekuti. Vanhu vakata rezisti vanhu veZANU. So zviri kuitika zvinongori mucherechedzo wekuti ZANU-PF iri kushatamisa. Asi regai tauri nditi inini, nyange ZANU ikabhana vachamisa kuti vasadzidzisa marali, ZANU ikamisa tripuchitasisata marali, mavhoti evanhu ari mumwoyo, marali iwo anotidzivisawo sandi vanovhota. Vana veZimbabwe musi wa 23 wasvika vanongonovhotera vachamisa.
Vachibaya vatiwo vaenderera mberi vachiti asi vachipindura munyori anoona nezvemutemo muZANU-PF vaFortune Chasi asi vachipindura imwe nhengo yebato reZANU-PF uye vaimbova gurukota remhando dzemoto vaFortune Chasi vati ZANU-PF aiudze mapurisa zvekuita.
Ndozvauti bato renenge zvichida kuita musangano kuti vonotingari apai mapurisa. So mapurisa ndo anotarisa vachiona mamiriro akaita zvinhu zvacho nzvimbo yacho kana mamiriro akaita kunze vopa kumarizini avo ekuti musangano unofanira kutoenderere mberi here kana kuti kwete. Ati handinawo information inoenderana nekupinda kuti chii chakanyatsoitika.
Ko zvekuti bato renyu rinoshanda nemapurisa nematare kuvhiringidza vanopikisa izvi?
Ndifunga mira angu ndekuti vetherapy inongoribobasa seinstitution yakazviitira. Ndina ruzivo rwekuti pane munhu wemusangano anoudza mapurisa zvipiita vanofanira kunge vachiita basa ravo zvinoenderana neconstitution nemimwe mitemo yese inoenderana nemapurisa police act.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kugarawo vachiti vari kuda kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza vatori venhau nezuro kuti CCC yairamba ichichinja-chinja nzvimbo yekuitira musangano uyu. Vachipawo pfungwa dzavo sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network va Andrew Makoni vati zviri kuitwa nemapurisa nematare hazvipe nyika chimiro chakanaka. SADC, AU, United Nations nevamwe vakakweretwa mari neZimbabwe vanosanganisira African Development Bank, IMF neWorld Bank vakatoudza mutungamiri wenyika vamunangagwa kuti sarudzo dzisina kuchena dzichabva kuti Zimbabwe irambe ichiita seyakageza negoka munyama.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu iko zvino ndokusiya imina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.